Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you from the Voice of America in Washington. It's a Friday, February the 26th, 2021. I am Thungameli Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 or coronavirus pandemic. Currently, the Minister of Health in the country says there are 35,994 active COVID-19 cases since coronavirus started last year. And we see that there are 1,458 deaths currently. But there is good news there in Tunga, with 32,455 people actually getting coronavirus and then fighting it off. And also there is good news with the incoming news of the Sinopharm vaccine, which came in from China last week. But we've seen a lot of people, you know, some of them really having a lot of resistance in taking this vaccine.
Indeed, Mav. Globally, we are talking about 113 million cases and 2.5 million deaths. That's a lot of people there, Mav, who have succumbed to COVID-19. The problem that we have with Zimbabwe currently is that the uptake for the Sinopharm vaccine, which was donated by the Chinese government to Zimbabwe, is very low, is so subdued. Health personnel, doctors and nurses are not willing to have this vaccine put into their arms because simply they do not trust it. Ngakho ilo udaba olukhona lanxa abantu sebeqalile ukuhlatshwa eZimbabwe balutshwana abahlatshwayo, ikakhulu odokotela labongi abayibo bahamba phambili, ngoba bathi ijekiseni ephiwe iZimbabwe iChina kabayithembi, Mafu.
And we also saw last week when the vaccine actually came into the country, we saw the Vice President Constantino Chiwenga taking the first jab, and his deputy in the Ministry of Health, Mr. Mangwiro, also taking the jab. So maybe that, you know, we had a guest on our live talk yesterday on the women's show. She said for her, that actually helped in perhaps showing that the leadership at least were willing to have the COVID-19 and might help the government in their campaign to get people to get the virus. But there is a storm out there in Tunga following words of the president, Mr. Mnangagwa, when he was speaking yesterday at an event where he said, although the COVID-19 vaccine is voluntary, there will come a time where those who work in public health, public services like the government services might actually not be allowed to go into work if they do not have the vaccine, or if to board on a Zupco buses. Although he said it jokingly, there are a lot of people that are saying this, you know, at the moment they don't know whether it's real or they would like clarification from government as to what the president meant.
I don't think it was jokingly, though. I think it was serious, but people found it amusing. Then they laughed. And the reason why I say he was serious is because even his spokesperson, George Charamba, we've seen him say similar sentiments on Twitter. He's actually the one who started saying that before Mnangagwa said it in Nyamandlovu yesterday. We have experts here with us. I know we have Dr. Simbiso Ranga. We just pulled him out of, you know, his work. He's a doctor. He's saving lives. So let's have him quickly before he rushes back to work. Dr. Ranga, good evening and welcome to Live Talk.
Hi, good evening, Thungameli. This it's a pleasure to have to be on the program with you.
Thank you so much. Thank you so much. We are good. And how are you guys doing there in North Carolina? We see cases are coming down here in the U.S.
We are doing pretty well, actually. The numbers have gone down at the different health systems that I work in and also in the state. In fact, yesterday, the governor, loosened some of the COVID-19 restrictions, like they are opening up some of the public places like bars, like sports complexes, and so forth. Of course, the capacity for those facilities is still restricted. So we are making progress, and we are seeing that less and less numbers of people are coming from skilled nursing facilities where the vaccination started for COVID-19. So it seems like that's being effective.
We had you on the show last week, and you said you had been vaccinated. But what we are seeing in Zimbabwe, your colleagues are very reluctant to take up the Chinese Sinopharm vaccine. They simply do not trust it. What's your take on that?
It's very unfortunate at different levels. I think that my colleagues, if they are confident that the vaccine works and is safe, they will take it. There is no reason why anybody in the health sector, if they know that a vaccine is safe and effective, they wouldn't take it. So it's tragic that not many of them are trusting the Sinopharm vaccine. The second level of tragedy is obviously the trust that people have in the government and also in the vaccine itself. The government needs to do a better job of explaining the safety, the effectiveness of the vaccine. So once people are satisfied, I'm sure they will take it. And that includes my colleagues in the health sector. So there need to be better information sharing, transparency, raising awareness so that everybody is comfortable.
Mav.
Tinotenda, Dr. Ranga, tombo kufunza inerimi rwamai kuti munoona sei zviri kuitika munyika yeZimbabwe parizvino. Tunoona kuti imi makataura kuti makatora nhomba iyoyi yeCOVID-19, asi tinoona kuti nhau dziri kubva kumusha dziri kuti idzo vazhinji havasi kunyatsoona vachienda kunotora COVID-19 vaccine yeSinopharm iri kubva kuChina. Zvii zvamungakurudzirawo vanhu kana iyo hurumende kuti iite kuti iwanikwe ichikwezva veruzhinji kuti vauye kuzobayiwa nhomba iyi?
Veruzhinji kana vava negutsikano kana faith munhomba kana vaccine, vazhinji vachatora vaccine, vachatora nhomba iyi, especially vanhu vanoshanda muhealth sector, machiremba, vana mukoti nevamwe vakadaro. Because muzvipatara matinoshanda murisk yekubatira COVID-19 yakawandisa, because pano tinobatsira vanhu vakasiyana siyana. Zvatinotoona kuno kuAmerica ndezvekuti vakatanga kubayiwa vaccine vaya like mumanursing homes vari kuita zvakanaka. Manumbers evanhu vari kuadmitwa muchipatara vari kubva kumanursing home ari kudzikira, vari kufa mumanursing home ari kudzikira kubva vatanga kubayiwa nhomba. I think nyaya iripo ndeyekuti vanhu vane gutsikano here kana kuti vane faith here nevaccine iripo yeSinopharm. Imwe information yatanga tiri kuda ndeyekuti is it safe, is it effective. Nenyaya yezvatinoona yeSouth African variant particularly, hatisati taona information inonyatsa kuti gutsa kuti inoshanda here Sinopharm against South African variant. And I'm sure that some of the hesitance is coming from that.
And our last question to you, Dr. Ranga, before you run. Takanzwa vamunangagwa mutungamiri wenyika nezuro vachiti vanhu vari kuramba kubayiwa ichasvika nguva yekuti vanenge vakurambidzwa kuwana mabasa kana kuti kuaccessa maservices anenge kutransportation kupinda muzupko chaimo. Kune dzimwe nyika zvii zviri kuitika zvamuri kuona even here in the US? Is there any such talk about vanhu vari kuramba kubayiwa kuti ichasvika nguva when there will be consequences?
Chandingataura ndechekuti ichokwadi kuti down the line, just like mamwe zvimwe zvirwere sana mumps, measles, rubella zvine mavaccine, machiremba nana mukoti hatikwanise kushanda muzvipatara tisina kubaiwa nhomba idzodzo. Saka it's true that down the line pasi rese vanhu vachange vari kunzi kuti upinde munomu wabaiwa here, let's say mumacinemas, mumamovie houses, kuti tireduce risk yekuti vaya vasi varimo vasabatira chirwere. Asi chandinoona ndechekuti hurumende, that should not be their first inclination, kuti vange vari kuti kuwana, hey, baiwai because mangwana you won't be able to go in. What they should be explaining is benefit ye vaccine, my risks a vaccine, whether this is the best vaccine for Zimbabweans. So mutungamiri wenyika Mnangagwa, I think that's what he should be doing. And it's a little bit disappointing kuti iwa vasati vabaiwa, although Vice President wawo abaiwa vachiwenga. It would be more reassuring to the public when we see my leaders saivo vari kubaiwa, nemangwe machiremba and so forth, my leaders in healthcare. That way, people at least will have some confidence. But obviously, trust murumende yakaderera, and we are seeing it in real time.
Thank you there, Dr. Ranga Saga Zokra Nyukubasa. Notenda zvikuru.
Thank you. Thank you very much. Thank you for having me, Tungami.
Thank you so much. That's Dr. Simbiso Ranga there, Usebenzela, North Carolina, Ekonapa, America. Limzwile gelapo zimbuzile ngokuti izolo sizwe uMongameli Mnangagwa. Sithi abantu abala ukuhlantshwa ijekiseni kuzafika isikhathi sokuthi bazachiwa phandle kwemisebenzi, kanti njalo bazakwaliswa ukugada amabhasi agadwa ngabanengi. Simbuzile ke lapho udokotela uRanga ukuthi kwamanye amazwe khonapha eMelika lasemhlabeni jikelele kungaba kuyinto enzakalayo yini. Waphendula ke wathi hayi, singafika isikhathi sokuthi ngempela emhlabeni jikelele kube lento enjalo. Wathi ikakhulu bona njengabodokotela, sizafika isikhathi impela, judging from history eminye imikhuhlane esike yabakhona, sizafika isikhathi sokuthi hayi kuyabe sokuthiwa ukuze ungene emsebenzini kumele uhlatshe ngoba ubona izigulane. Yilo ke udaba esingalo lamhlanje, udaba lomkhuhlane we-coronavirus, amazwi kababa uMnangagwa kanye lohlelo lokuhlatshwa kwabantu elizweni. Mafu.
Aiwa, kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nhasi semusi wechishanu kudai February 26. Tiri kutepfenyura tiri kumba pamusoro pedenda reCOVID-19. Tichange tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedenda reCOVID-19. Tatanga apo tanga tiina chiremba Dr. Simbiso Ranga. Tativauye kwekutanga kwechirongwa kuitira kuti timbonzwa kubva kune nyanzvi kuti nyaya iyi yedenda reCOVID-19 uye nhomba yeCOVID-19 yakamira sei pasi rose. Uyezve tichitarisawo mazwi akataurwa iwo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro kuti pachasvika nguva yekuti vanhu vanoshanda kunzvimbo dzakadai sehurumende uyezve vanokwira mabhazi akadai seZupco havazokwanisa kunge vachikwira mabhazi iwaya kana vachinge vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Saka potanzwa Dr. Ranga vachiti zvinhu zvinoitika pasi rose kuti panosvika nguva yekuti kana zvirwere zvakadai sepolio, zvirwere zvakadai seTB, kune dzimwe nyika ukasvika unofanira kutoratidza kuti wakabayiwa nhomba iyoyi, uyezve kuti hauzokwanisa kunge uchiparadzira kune vamwe vanhu. Saka vati ivavo zvinhu zvinogona kunge zvichiitika, asi pari zvino mutungamiri wenyika vaMnangagwa vangadai vatanga nekutaura kuti nhomba iyi yakanaka sei, uyezve pane here zvipingaidzo zvinoitika mukutora nhomba iyi zvakadai semaside effects nezvimwewo, uyezve vachitaura ivo kuti nyaya inenge ichizowanikwa vanhu vachishora zvinenge zvataurwa izvi pamusoro pekuti havana chivimbo nenhomba, uyezve havana nechivimbo nemamwe mazwi avari kunzwa achibva kune hurumende. Vari kuti ivo dai vaMnangagwa vaita mumwe wokutanga wekubayiwa nhomba iyoyi. Tanzwa zvakare vachitaura ivo vaMnangagwa kuti pachauya mamwe madosage ari kubva kuChina. Vativo nyika yeZimbabwe yakapuwa 200,000 doses yeSinaphone zvakare kubva kuChina. Vativo vachange vari mumwe wevamwe vachabayiwa nhomba iyoyi. Saka Dr. Ranga vati izvi zvikaitwa zvinoita kuti zvizokwanisa kunge zvichipa ruvimbo kune vamwewo vanoona vanhu vakadai sevatungamiri venyika. vamunangagwa nevamwe vavo vachibayiwa nhomba iyoyi. Kunyange hazvo takaona kuti vaConstantino Chiwenga vakabayiwa nhomba iyi svondo rapfuura pakasvika nhomba iyi munyika. Pari zvino bazi rezveutano rinoti pane vanhu 35,994 vabatwa nedenda recovid-19 kubva ratanga, uyezve pane vanhu 1,458 vawanikwa ivo vachishaya. Kozouyawo vanhu vakabatwa necovid-19 vakanaya vari kusvika ivo pa 32,455 pari zvino. Asi takaona muzvakaburitswa nezuro kuti pari zvino manew cases anenge ari kuenda achidzika, uyezve vari kutaura ivo kuti zvakakosha kuti vanhu vaenderere mberi vachiwanikwa ivo vachiteedzera zvinodiwa neWorld Health Organization zvokupfeka maski, kugeza maoko neiyo nyaya yesocial distancing. Saka tange tiri kukurukura ipo pano tichinzwawo kubva kune nyanzvi kuti vanoona sei zviri kuitika nyanya panyaya yenhomba itsva yesinofan iyi yasvika munyika pari zvino, uyezve takaona ichiwanikwa ichiendeswa kumaprovinsi iro svondo rino. Tikaona Mashonaland West kune vamwewo vakabayiwa vari ikoko, kuBulawayo, kwaMutare nekumwewo kumasvingo, nekumaShonaland East takaona nhomba idzi dzichibayiwa veruzhinji. Asi sekutaura kwaita Ntunga, nhau dziri kubva kune avo variko kuZimbabwe dziri kuti idzo vanhu vashoma vati vabayiwa nhomba iyi. Saka tange tiri kukurukura kuti zvii zvingaitwe nehurumende kuti iwane iyo ichikwezva vanhu kuti vawanikwe vachibayiwa nhomba iyi, kuitira kuti denda iri recovid-19 riwanikwe iro richigadzirisika, kana kuti vanhu vasazowanikwe vachiti kana vabata denda iri vorwarisisa kana kurasikirwa neupenyu. Ntunga.
Yes, Mava, let's bring in our guest, that's Mr. Dewa Mavinga, the Human Rights Watch. Mr. Mavinga, good evening and welcome to Studio 7 Live Talk.
Good evening, Ntungamili and Marvelous. Thank you so much for having me on the show. Thank you.
Thank you so much. What's your take on what the president said yesterday about people who resist vaccination being barred from accessing essential services and not being hired?
President Mnangagwa's approach is entirely wrong. He should not begin by making those kinds of threats about, you know, those who fail to be vaccinated. When in fact Zimbabwe does not have vaccines, it has received a donation from China of Sinopharm vaccines, 200,000 of them. So it's early days, really. The focus should be on a comprehensive national access to information campaign, which is led not by politicians like President Mnangagwa, but it should be led by health experts explaining what needs to be done, because this is something new. People are ordinarily suspicious and circumspect. They need to be reassured. And this is a campaign, a public health campaign, that needs to be undertaken, and not the use of threats. In fact, President Mnangagwa himself has not publicly been vaccinated. So that does not help. And also, we need to know that there are some people in the communities who cannot take vaccines for a variety of other reasons. For example, those that have got underlying conditions like HIV, AIDS, and all, for other reasons that they may not really have to take those vaccines. So there is need to accept that you cannot begin by talking of discrimination in terms of public services, in terms of jobs, without focusing on a public health campaign first.
Thank you, Dave. Mavinga, please do stay on the line. Mav, we also have Dr. Masimba Mavaza, the ZANU-PF.
Andregai ndimbotanga naDr. Mavaza ndozouya hangu kuna vaMavinga. Toenda kuna vaMavaza. VaMavaza, muri kunzwa mazwi aya akataurwa nemutungamiri wenyika pamusoro penhomba iyi yeCOVID-19. Vanga vari kurevechii kana muchikwanisa kunge muchitiudzawo kuti imi seZANU-PF zvii zvamakanzwa, nekuti vazhinji vari kutaura zvakasiyana siyana. Tiri kunzwa zvekutaurwa navaMavinga, uyezve tanzwa zvataurwa naDr. Simbiso Ranga. Todawo kunzwa kuti imi muri kuona sei mazwi aya.
President vari kutaura masoko akanaka kuti ichasvika nguva yekuti vanenge vasina kubaiwa ma Jackson kana nomba idzi avazobvumirwa kusangana nevakabaiwa. In other words, mukatarisa munoona kuti vaccine kana kuti nomba iyi inodzivirira iwewe kubva kuchirwere, yodzivirirawo vamwe vanhu. Or rather, in English, it protects you and others from the virus. So, which means kuti iwewe hauchazadzwa chirwere, and iwewe hauchazadzwa chirwere. Saka vamwe vese vakabaiwa, iwe ukasabaiwa, panenge pane mukana wekuti iwewe uzadze vamwe kunyange vakabaiwa. Tikanzwisisa kuti nhomba iyi haireve kuti hauchabata chirwere, asi inodzivirira kubatwa kwechirwere. In other words, nhomba kana kuti nhomba yakagadzirwa kuno kuengland inonzi inokwanisa kudzivirira 70%. Saka pane 30% chances dzekuti unogona kubata chirwere. Nhomba yakagadzirwa kuchina inonzi Sinopharm, sino zvinomira kuti China, vanoti inodzivirira 85%, which means pane 15% chances dzekuti unogona kubata chirwere. Saka hurumende kana ichikurudzira or president vachikurudzira kuti vanhu hamusi kumanikidzwa, ende vakatanga kuti hamumanikidzwe, asi muchazokumbirwa kuti kana uchida kubva kumba kwako kuenda kuguta kune vamwe, usapinde mubhazi rine vazhinji, because ungazovazadza chirwere. Chirwere chikazadzwa nemunhu chikadzoka zvakare, takaona kushata kwatakaita nemaurayiro achinoita vanhu. Havasi vamunangagwa voga vakataura masoko akadaro. Kuno kuengland, Prime Minister Boris Johnson vakataura zvakare, vakati ichasvika nguva yekuti you won't be allowed to work or to go into shops. Ikati iri kupa authority, iri kupa mvumo kuvaridzi vemastoro kuti musabvumidze munhu kupinda anenge asina kubayiwa nhomba iyi, nekuti anozoita kuti tirware zvakare, tigovhara zvakare nyika. Nekuti lockdown inobatsira kudzivirira chirwere ichi, asi inouraya utano hweikonomi yenyika. Saka nemamwe mazwi, vamunangagwa havana kutyisidzira, asi vakapa yambiro, ende havana kuti zvaakuitika. Nekuti so far kana takangotenga 1,200 more kuuya plus 200,000 dziri kwedzi, isusu tiri over 15 million muZimbabwe. Hatisati tane nhomba inokwana munhu wese. Saka nyika haikwanise kurambidza vanhu kufamba, kutenga kana kutengesa, iyo isina kuunza mishonga inokwana munhu wese. Saka for now mishonga iripo haikwane kana 1/10 of the country at the moment. Saka in other words, hatina mushonga wacho. Saka hakuna, hazvikwanisi kuitika izvozvo kuti vanhu vangaramidze kufamba kana kutenga kana kutengesa nekuda kuti washaya mushonga, nekuti mushonga wacho hautoripo. Watakangopiwa mahara ndiwe waiva 200,000 madoses, imwe yese takakutenga. Tine imwe yatakavimbiswa, mari dzatakavimbiswa neWorld Health Organization kuti tigotengawo mamwe madonations ari kuuya. Dambudziko riripo, ana chiremba ravakagarira pasi iko zvino izvi kwevangomo namazvo, nderekuti vanoda kumboongorora kuti tikasanganisa majab aya haana maeffects here pavanhu, nekuda kwekuti tine imwe mishonga yatichapiwa neWorld Health Organization yavachati ichadonetwa to us kubva kunyika yakaita seAmerica neEngland, kwozoita imwe yedu yatagara tikupiwa iri kubva kuChina neyatakatarisira kubva kuRussia. Saka dzikasangana nhomba dzemhando dzakasiyana-siyana, hadzizokonzera here kana kuti hadzizova nemaside effects here? Ehe, vanhu vanenge vachibayiwa nhomba imwe chete per person, kana kuti wakapiwa dose 1 dose 2 inenge iri one type of dosage. Then vamwe anenge apiwa Russia remains neRussia. But tizonyatsoona kuti zvashanda nyika yese here, zvinoda kuitwa a further research yekuti ndeipi nhomba iri kutishandira isu vanhu veZimbabwe. Kutaura in short, vangomo ndechekuti kana tiri kuti tida kuona kuti inoshanda ndeipika, hatisi kuda kuti we are experimenting on people. tikungoreva kuchete kuti yakutozikanwa kuti dzinoshanda. Saka all those things ziri kuenderera mberi, but hakuna kudzvinyirira kana kutyidzira vanhu kuri kuitika
nguva. Thank you, Mavaza, and let me welcome our third guest. Unkosikazi Sinikiwe Mutanda, ngukansila wakobulawayo kuwa 10, njalo ungumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kule kansili. Kansila, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba, linjani lonke bakithi?
Hayi, siyaphila. Luhamba njani uhlelo lokuhlanjwa kwabantu khona ngapho kobulawayo, ngoba sizwa kuthiwa kwezinye indawo abezempilakahle bayayidondela lejekiseni?
Hayi, okwangingathi kusiyafika nje ilanga lalamhlanje, hayi uhlelo luyahamba sibili. Luhamba kahle, akukabi lenkinga kanjalo. As I had said ekuqaliseni laphana kwi-interview yethu ekuqaleni kweviki ukuthi injection le it's voluntary, it's not a force matter. But ngingathi so far abantu sebehlabile sibili. I think ngingathi sekukungalinganisa ngokuthi 32% sisukela ngemande kufinyelela ilanga lanamhlanje.
32% of ama healthcare workers akobulawayo.
Yes, engingathi ukuthi ngingathi i total number sibili yabantu it's 1545 asebehlabile kusukela ngemande ama health workers awakobulawayo. Sangicela be government, the private sector, naba ku local government, local governments.
Phakathi kwe abayi 1545 laba sebehlabile, izona izisebenzi zezempila kahle likhangelela ukuthi nxa kuvuma zize phambili zihlatshwe zingakhi?
Amafika zokuthi sibili ngingasho, I think okwakathesi ngingabe ngingenawo, but njengoba ngangitshilo ukuthi we received about 15,300, okungayo ukuthi isilinganiso sakhona siphose silingane layo naleyi 15,300.
Ukudonda kwabantu okukhulunywayo, bakhona odokotela labonke selike lakhuluma labo lani nxa libhoda lapho libona lapho kuhlatshwa khona abantu? Bakhona elike lahlangana labo abathi hayi bona kabasoze bahlatshwe?
Ya, abantu bakhona sibe labaye abathi bona basoze behlatshwe, abanika izizathu zabo zona lezo zokuthi bona bayesaba. Ngendaba zezinkulumo zona lezo zike zaba khona kuma-social media engengakhuluma ngazo, ukuthi kule nkulumo nje ezehlukeneyo, the fear of the unknown, ekhona nje ebantwini. Abanye bese besithi ingxenye kuzakubaphambanisa ngoba abanye bale mkhuhlane etshiyeneyo, BP, eshukela, abanye HIV i-HIV yonaleyo labo-asthma, into ezinjengazona lezo. Abanye nje umuntu engela la mkhuhlane bathezizwe sesaba ukuthi maybe injection leyo ingafika imphambanise emzimbeni wakhe.
So abantu abale mkhuhlane efana laleli khuluma ngayo, HIV labo chukela, kabalungelanga ukuhlatshwa this specific injection yakwele China le Sinopharm?
Hayi, as long as kuyi-injection kungumkhuhlane o-controlled ngokwanisa ukuthi like into njengabo-BP ukuthi uyanathi amaphilisi uyi-control, even HIV even nayo iyanelisa ukuthi ahlatshwe le injection, ayila problem kangako.
Saka muri kutaura Councillor Sinikiwe kuti vanhu vatobayiwa pari zvino vanoshanda mubazi rezveutano kubulawayo vasvika pa 32% kana kuti 1545. Vakawanda zvakadi vanhu vamuri kutarisira kuti vange vachibayiwa kubulawayo ikoko vanoshanda muzvipatara?
That's what's made one of Karakarasira Kutsubayo Mubulawayo, yes, it's about 15,000 to 16,000. So, the Kutsubayo vaccination injections are not 15,300. So, that's what's known, Vakatarasira Kutsubayo Mubulawayo, my health workers.
Saka kana muchitenderera nezvipatara sachigaro anoona nezveutano mukanzura muchiona urongwa hwekubaiwa kwevanhu apa. Muri kusangana navo here vari kuti havadi kubaiwa uyezve ndezvipi zvikonzero zvavari kupai?
Varipo vanhu maybe kana tichitarisira ndingatoti tingavaise maybe pa5%. Vari kutaura kuti izvo ivo havasi kuda kubayiwa nenyaya yangatoti maybe ndesocial media yangachingotenderera kutoto vachitaura zvinhu zvanenge zvakasiyana siyana, sezvo muchiziva kutoti vanhu vanotaura zvavanoda zvavanenge vafunga. But zvandingataura ndezvokutoti vamwe vanototi kana vadaro varamba kana nekutya, vakawana munhu anotaura nawo yonyatsovajekesera kuto kana kuvatsanungurira kutoti aiwa jekisheni iri rinobatsira nezvakadai kana kuti hapana machallenges kana in terms of health, vamwe vanogona kunzwisisa vopedzisira vabaya. But varipo havo vanotoramba havo kubaya vachitotya, vamwe vachitaura zvikonzero zvokutoti maybe zvirwere zvavainazvo zvakasanganana na BP zvakasarangana nevana ngatoti zvirwere zvakangosiyana siyana maHIV vana cancer vana asma ivo vavo. But vamwe vakangoudzwa zvakanaka nakaogara navo pasi vanonzwisisa vachidzokera futi kunobaya.
Saka pane maprogramu here ari kuitwa pari zvino yekuitira kuti vanhu vapihwe dzidziso yekuti vanyatsonzwa kuti nhomba iyi yakanakirei kana kushatira chii?
Zvandingatotaura ndezvokutoti munhu vhele asati abayiwa anotanga ataurirwa audzwa nenyaya yeprogramu iyo yejekishini iyoyi kutoti iri kushanda zvakadii zvinogona kungoitika. Saka it was straight iyo zvine zvavangonangana nemahealth workers. Zvandiri kufunga nezvokutoti maybe kana takutodzika takuinda muvanhu before vanhu vashayiwa pachaitwa vabayiwa kuchatanga kwaitwa maawareness ekutoti vanhu vaudzwe kutoti chii chavari kutarisirwa kuti vaite kana kuti zvino ivo vanhu vavanofanirwa kutarisirwa kuti wawane kune vanenge vachibaya vanhu majekisheni avo. So far vele sevekhona sevekalisile ukuthi before vafika kudepartment okumele behlabe kiyo kuyaqalisa kube ne-awareness nale beqalise bechasiselwe abantu ukuthi kuhamba njani ngokuhlatshwa khona lokhu bese behlaba, kutho ukuthi kuphela uphombe ukuhlatshwa kungelasifundiso sitholileyo. And also to add on that one, nxa ungahlaba uyaphiwa nje kulitikitana kwakho ikhadi nje elitshoyo ukuthi usuhlatshiwe, ibizo lakho neenamba zakho zesithupha leminyaka yakho ne-sex yakho ukuthi ungumuntu wesilisa wesifazane, then bese bekutshela ukuthi uzahlaba i-second dose yakho okwanini.
Udaba lokuthathwa kwabantu igazi bathathelwani kansila bachasiselwa yini ngoba zothiwa nxa ungakahlantshwa laphana baqala bathatha igazi?
Hayi, akulagazi elithathwayo baba. Ma ufika ufika uthole izifundiso zona lezo uhlatshwe, njengoba ngitshile ukuthi le injection ayinani lokuthi ulo mkhuhlane bani ukucondition bani. Kuphela okuqakathekileyo ukuthi landi kuzovikela umkhuhlane wona lo we-COVID okhona this pandemic ekhona. Yikho kuphela okutholwayo, akulagazi akulakuthesta gazi okukhona. Yikho kade ngikhuluma ngakho ukuthi the fear of the unknown and le nto ezikhulunywayo nje ku-social media ukuthi abantu bayakhuluma babe bekucabangela. Ngoba kuphela yikho kukhona then le data kuphela ukuthi bese bebhala phansi ukuthi babone ukuthi ubani ngelanga elingaka utestiwe sokuzamela aphenduke ngelanga elingaka, ukwenza ukuthi lanxa ikhadi lakho lingalahleka bona babe sebefitile kumakhompyutha abo ukuthi la usungafika ubanike maybe information like your name, your age, bahle baphantshe then information yonke ibisiphuma. Akulagazi elithathwayo.
That's interesting there, Marv. We had a guest last week who was saying that, you know, before being vaccinated, the authorities had to draw blood from him, and we've heard that from many people. But Councillor Mutanda here, who is the health chairperson of the in the Bulawayo City Council, says there is no such a thing happening.
I think it comes in different forms. You're absolutely right. One of our own reporters actually in Chinoy said that in Chinoy, I think they were drawing blood. But in Harare, again, we spoke to another reporter who went and had the jab at Parenyat when he said at Parenyat what they were not asked to draw any blood. But when I asked our reporter Nunrai Jena to say, why did they explain to you why they were drawing your blood? He said they did. They said that it's, you know, to look into whether you have other conditions or something like that. So I think they're using different methods in different provinces. So it would be interesting to see, you know, moving forward, what the government actually says on that position. Asitiri papore gaiti mboenda kunava mavinga, tombo onzuko kupa kwa wari kutiva noona seji kuiti kapanyaya iyo I yeno mbae COVID-19. Jiju ngaiti kwenye urumende kutiveru jinji wawaniko vachi, wanikuwa vachi, yatungativa wani vachi, vaine trust, sokutora kwa ita Dr. Ranga, ne confidence yekuti nomba iyi inovabatsira mune ramangwana.
Zvakakosha zvikuru kuti hurumende itungamidze vana chiremba, vana mazvikokota, uyezve kuti isimbise basa rekudzidzisa mhuri yeZimbabwe. Chakakosha kudzidzisa vanhu nenzira isina kutyisidzira, nenzira inoita kuti vanzwisise kukosha kwenhomba, zvakanakira kubayiwa nhomba iyoyi, uyezve kuti hazvina njodzi mukati. Mukanzwa mashoko anoita sekuti ndeyekuvhundutsira kana kumanikidza, anoita kuti vanhu vatye. Kana vanhu vachinge vatya, havachatonzwisisi zvachose kuti vanofanira kunge vachibayiwa here. Uyezve nekuti mauyiro akaita nhomba iyi yekuti yabva kuChina kwapiwa 200,000 zvanga zvisina kujeka. Saka hurumende ngaisimbise waro hwekudzidzisa vanhu mune zvakanaka, ichifamba muvanhu mumasaisai, mumaterevhizheni, munhepfenyuro dzese, mumapepanhau, vanhu vachidzidziswa nana chiremba kwete nevezvematongerwo enyika. Kana vana chiremba vakatungamira, vanhu vanozvigamuchira nyore, basa roenda mberi zvakanaka pasina kuvhundutsira. Nekuti iko zvino rimwe nzira ndeyekuti ivo vatungamiri vamunangagwa vabayiwa here nhomba yachona. Kana vakabayiwa ivo vachitungamidzawo, vanhu vanoona votenda votevera, nekuti zvinenge zvichiona, kwete kuti munhu anoti ichasvika kuya kuti munhu usachamanikidzwa, asi ivo vasina kubayiwa, zvinenge zvisingasimbisi vanhu muhana dzavo. Kana hana ikaramba, munhu akavhunduka, anenge asisakwanise kuti abayiwe nhomba iyoyo akasununguka. Uyezve ngazvitaurwe pachena kuti kune vamwe vanhu vasingakwanisi kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 pamusoro pemakore avo, kana kuti utano hwavo zvinenge zviri muropa, kana nekuti kuna mwananzi vakwegura havachabayiwe, kana kuti vane zvirwere zvakati havabayiwe, kana kuti vadiki havabayiwe. Zvese izvozvo kune dzimwe nyika zviri kutungamidzwa zvichijekeswa, munhu wese achinzwisisa achipinda muchirongwa achiziva kuti zvechokwadi, hapana kanenge kakuwandirana kari kuitika. KuZimbabwe pfungwa iyoyo yekufungirana inenge iripo, nekuti chokwadi chinenge chisina kuyanikwa pachena zvinofadza mhuri yeZimbabwe yese.
Pamataura nekuvhunduka vamavhinga, ndabva ndapfunga mushakabvuwa mugave vachitaura kuti vanhu vanovhunduka. Okay, please do stay on the line. Vamavhinga timbounza Dr. Mavaza. Vamavaza, ndofunga mavanzwa vamavhinga vari kutaura kuti aiwa mutungamiri wenyika dai vachitaura izvi ivo vakatobayiwa nhomba iyi kudhara.
Avasvosva vanondinakidza. Pane dambudziko rada kuti titange tanyatsoongorora. Hurumende haisi kungotungamira mberi. Hurumende iri kutungamidza vana chiremba mberi. Kana hurumende, kana vatungamiri hurumende vaakuzotaura, vari kutaura per advice of the health workers, of the doctors, of the scientists. We are led by the scientists. Saka vamunangagwa igweta havasi chiremba. Kana vakutaura pamusoro pe COVID-19, vari kutaura as per advised by the Ministry of Health, doctors, and the team yaka set aside for that. Chepiri, urumende, yakato sarudza zvakare vanhu vanopfuura churu 1,000 people. Vakadzidziswa kuti kana vaya vatingati ma health workers with a specific training ye COVID kuti vafambe vachiita raise awareness ye COVID-19 neku raise awareness ye ma vaccines nema side effects achona and as you are aware vangoma kuti last a week ago Dr. Manangazira was arrested vachinzi vaka employ hama dzavo dzakawandisa muchikwata chevanhu varikufamba vachidzidzisa vanhu. It shows you kuti tinacho tine, we have got a team of health workers which is already going out. Saka vade vavari wrong pavari kuti hurumende haina kuisa chikwata chinodzidzisa vanhu. Imwe nyaya hombena ndipindure zvakare ndisati ndapinda munyaya yacho yese. President wenyika havasi kutyisidzira vanhu, vakangokupa yambiro yekuti ichasvika nguva. Because you become a risk to others kana ukasabaiwa. But havasi kuti uri kumanikidzwa, nekuti vakatotanga nekuti hatisi kukumanikidzai. But kepiri, mutevedzeri wemutungamiriri wehurumende anova yegurukota rezveutano, Vice President Chiwenga, vakabayiwa kuratidza kuti vaka leader by example. President havasati vabayiwa, not because havasi kuda kulida by example. Pane zvinhu zviviri kana zvitatu zvatofanira kutarisa. Chekutanga, vamunangagwa munhu akasimba. Saka vari kuona kuti vada kupa mukana kune the vulnerable people nevari pa front line kuti vatange varapiwa ivozopindawo mumutsara. Havasi mutungamiri anoda kupindira pamutsara uripo. Vanongotedzerawo mutsara semunhu wese weZimbabwe. Havana pride, havana presidential pride. Vane presidential humility yekuti semutungamiri wenyika vana vangu ngavatange vaguta havadi kudya ivo first vanoda kuti vanhu vese vatange vadya. Chepiri, zvinoratidza vari kuratidza nyika yese kuti hazvisi kumanikidzwa. Dai zvaimanikidzwa dai vachiita kuti ndabayiwa uchibayiwa you follow my way or follow my lead or else. But aiwa vari kuti iita zvavada asi zvinobatsira nyika nekubatsira vazhinji. But kepiri dati tinzwisise chinhu one chekuti chirwere ichi kubayiwa nhomba ikai hatisi kubayirwa kuti nyika ingoti yabaya vanhu. Tiri kubayirwa kudzivirirwa isu nekudzivirira vakavakidzana nesu vatichasangana navo vatinosevenza navo vatinogara navo zvikuru sei nekudzivirira our health system nekuti pane nguva muna January yakanga yasvika yekuti zvipatara zvedu zvanga zvisina mibhedha yekuisa vanhu. Mamocha redu anga azarisa nekuda kwechirwere. Saka iko zvine izvi taziva kurwadza nekuruma kwehosha iyi redziva mupengo. Saka vanhu kana manzi chikamu chako chasvika chekubayiwa vazhinji vanga vachinyeberwa mutungarika nekuti briefly vava kuti ndinyatsopa tsika vazhinji vanga vachinyeberwa nevanhu vanonyora masocial media vanongonyora zvakasiyana-siyana. Zvinoitika mutunga ini ndiri muresearch team ye COVID-19 vaccine kuno kuEngland. Zvinoitika kuti kunogona kuva anonzi maallergies kumwe kusawirirana neropa rako kunoitika nemushonga uyu. Asi maallergies aya haasi fatal, haurayi. Mamwe kunongoda kuzvimba pawabayiwa, pamwe ruoko runomborwadza kwezuva, pamwe unombonzwa dzungu onorara, asi paunongodekangwa kadikidiki zvinenge zvapera. Saka vazhinji havafanirwi kunyeba. Kune vamwe vaitoburitsa mavhidhiyo ndofunga mutunga vakatombaonawo evanhu vaitaura vabaiwa injection after 20 minutes votanga kutaura chichinese ivo vari mazimbabweni vonzi nekuda kwejekiseni rakabaiwa rabva kuchina. Inyambo oro majokes, but kune vanenge vaona manje havachanzwisisa kuti majokes aya. Saka taingakumbira ruzhinji rweZimbabwe kuti musangotumira mumaWhatsApp, mumasocial media, mumaFacebook zvinhu zvamusina ruzivo nazvo nekuti muchatadzisa vazhinji kuti vaponeswe. In short, ndingoti gaga kuti ndisapedza nguva. Kune zvizhinji zvinoitika kuerana nemushonga wavapiwa. Pane zvanofanira kutarisira. Pane mumwe mushonga, this jab, inoita kuti kana uchinge uchirwara kana kuti une cancer kana kuti une chimwe chirwere chakaipisisa haufanirwe kubaya mushonga uyu nekuti unoreacta nemedication yavagara uri kutora. Saka unofanira kutaurira ana chiremba usati wabayiwa medication yako yauri kutora kuona kuti haireacte here. But kazhinji usati wabaya pane kafomu kaunofila unenge wapindura mibvunzo yese, asi haikona kunyebera ana chiremba nekuda kungobayiwa nekuti zvinobatsira. Uyezve imwe nhomba iyi haibayiwi kana uchinge une pamuviri. Izvi zvinonyanya kubata vanhukadzi nekuti vanhurume vasati vakubata pamuviri. Kana une pamuviri nhomba iyi inogona kusawirirana neropa remwana newe ikakukuvadza. Ende uyezve zvatichiri pano kuAmerica kwamuri uku vamutunga nekuno kuEngland nemuno muEurope vari nekuChina neRussia vakaita mastudies ekuda kuona kuti nhomba iyi inogona kubayiwa kumwana here. Asi chinotinyaradza ndechekuti vana vazhinji vari pasi pemakore 18 avakasike kubatwa nechirwere cheshura rudzi chedziva mupengo ichi. Chinoitika ndechekuti kune vamwe vanobatwa nechirwere vari vana, asi hachinyanye kuvarwadza kana kuvakuvadza sezvachingaita kumunhu mukuru. Uyezve chirwere ichi chinongobatsira kurwisa hosha iyi uye nekukudzivirira. Zvakafanira kuti ukanwa maflu mekumusha unogona kusabata flu kana kuti flu igona kukasika kupera, asi haikurambidze kuti haitadzi sekuti ubatwe neflu. Saka tinofanira kungoramba takatondera kuti ngatipfeke mamaski kunyange tabayiwa, ngatigeze maoko edu, ngatiite social distancing yedu, ngatisafarisei kuita kufara kwaGeorgina kutsembura ngoma nedemo iyo ichada kuzoridzwa mangwana. Ndozvinozokonzera kuti vazhinji vafe nechirwere ichi, vakuita maparty ecelebration. Iko zvinozvi ndichimutunga ndanga ndikutaura nechimwe chikwata kuZimbabwe cheyouth league yedu changa chiri kuti anhasi taenda kumacelebrations because tabayiwa injection. Kune vazhinji mutunga vakafa muso vapiwa license yekudriva motokari, vaita manyemwe ekumhanya mumugwagwa vachicelebrate license. Kuva nelicense hakukudzivirire kuita tsaona. Saka kuva nekubaya nhomba iyi hakukudzivirire kubata kuchirwere, chinogona kukubata. Tonderai kuti 70% effective, 30% iyi hatizipa inotangira. Kana usabvuma.
Thank you there. Vama Vaza, please do stay on the line. Let o Councillor Mutanda Njalo etcingweni. Isikhathi sesihambile toko. Councillor Mutanda, siyazi sizafika isikhathi sokuthi sokuhlatshwa uwonke wonke, sokuhlatshwa umuntu wonke. Ngeselikubonile so far kuyini elingakukhuthaza abantu phambili?
Ngiyabonga. Esingathi siyakukhuthaza abantu ukuthi abantu singesabeli kathana, and asiyekele nini ukuthatha izinto esizizwa ngelikabathi. Ngithemba ukuthi lathi sinje njengokukhokhela singama-councillors asiphombe ukufuqela ukuthi abantu kabayehlaba. Ngisho bona abakhokheli bethu doctors abekhansini, abakhulu bethu nabakhokheli bethu ku-government sibabonile behlaba. So akula okuyesabisayo, asimenini ukulandela izinto esizizwa ku-social media, ngoba kuzaba buhlungu lakusasa usule problem, but isikhathi sesikutshile kubungasanelisi ukuthi lawe uyethola. So engikutshoyo ngamafitshane ukuthi if ever given the opportunity eyokuthi sihlabe nini ma esibuya i-locustin injection yona leyi, asizame nini ukusukumela phezulu isikhathi sisavuma, ngoba siyazi ukuthi nxa kuseselethuba abantu siyadonsa inyawo nje sisheshele emuva. But at the end of the day, maso kule simo esinye sesizakhala ngabantu futhi ukuthi ngabe kwakutheni. So engingathanda ukuthi ngikhuthaze abantu bathi sikumele nini phezulu and esinye sabe nini xa sifika lapha isikhathi sesifike sokuthi sihlabe ama injections asibuze nini kuqala sithola ulwazi olugcweleyo andubana sihlabe sibuze nini ukuthi ingabe ngaba lama effects ama effects yini engingawathola kumbe njani sizizwe sikhululekile ukuqakathekileyo ukuthi sikhululeke yes it's not a, this is a voluntary thing but at the same time kumele sizwisisise singakuthathela ukuthi it's voluntary so mina kangeke ngiyefoswa ngumuntu ukuthi ngihlabe but kuqakathekile ukuthi sizivikelele ngoba kasikwazi ukuthi into le isibungu lesi sikhona inyamazana le ekhona izaphela nini ukutheni ngoba lokuthi yabuya njani lokho singakwazi so lokuthi zaphela nini njani lakho kasikwazi so kasizilungisele nini sikwamukele nini sihambe nini siyohlaba ngobuningi bethu
mvunzo wangu ndewekuti ivo zvizva vangakurudzirawo vamwe sezvo varivo kanzura vari munzvimbo iyoyi uyezve vane vanhu vari pasi pavo vari kuvakurudzira kuti chii pamusoro penhomba iyoyi
zvandingatotaura zvangu nezvekutoti vanhu ngatiregerei kufamba tichingoteerera zvinhu zvese especially nemasocial media edu vanhu tinoziva kuti vanofarira kutaura zvimwe zvakakosha ndezvekutoti tinofanira kuteerera zvinhu zvinenge zvichibva kune madoctors nemanurses edu anenge akatibatira this program kana tichiinda kobaya that is kana takutoitira munhu wese ari kurarama ngatidzidzei kubvunza mubvunzo kune vanhu vanenge vakatibatira programu iyoyo tinyatsonzwisisa tisatya and tisainde kobvunza tapanze kutototi ako inini handina kunzwisisa because you'll be given the opportunity yokuti ubvunze zvaunenge uchida kubvunza naiwe voita counseling before wabayiwa saka ngatiregerei kungoteerera zvinenge zvichitaura nevamwe vanhu panze but ngatiitei zvekuti tibvunzo and we have information shini yakakosha nenguva inenge yakakosha nenguva iri right because chakakosha ndechekuti tizvidzivirire because tikareketa kubaya kana nguva yasvika munguva mangwana tichangozvichema futi tisisina opportunity yatinenge tapiwa pekutanga saka chandingakurudzira ndechekuti ngatimirirei ngatitsvake even information even before tawana yauya kuzobayiwa ngatiendei kumaclinics ari pedyo nesu tiende kobvunza tozvigadzirira nguva ichiripo kuitira kuti kana zvakusvika nguva yekuti tibaye yakusvika tinge tatori neruzivo hunenge hwakakwana
aiwa tinotenda siyabonga kansila
niyabonga
vanga vari vacouncilor Snikiwe Mutanda chairperson wehealth committee kukanzura yekubulawayo mafa
tombodzokera kuna vamavhinga votipowo mazwi avo ekupedzisira kuti zvii zvingaitwe tichienderera mberi kuitira kuti kodzero dzevanhu dzisaonekwe dzichityorwa panguva iyo vari kutarisirwa ivo kuti vabayiwe nhomba yecovid-19
zvakakosha kuti hurumende itungamidze kudzidzisa vanhu itungamidze machiremba itungamidze kuziva kuti muvanhu munenge muine kakufungira kakusanzwisa nekuti chinhu chitsva chapinda munyika pasi rese chedenda recovid-19 nekudaro dzidziso yakakosha nekutaridza vanhu gwara zvisina kubvundusira nenzira inoita kuti vanhu vakwanise kutenda kuti zvechokwadi tiri kupiwa rubatsiro izvozvo zvakakosha nekuti iko zvino tinoziva kuti kune vamwe vezveutano chaivo vana mukoti vari kuzengurira nekuzeza kubayiwa nhomba iyi nemhaka yei nekuti munenge muine pfungwa dzisiri idzo nekumwe kutaura kusiriko ngazvigadziriswe nehurumende izvozvo kwete kuti vamhanye kuti kana mukasateerera tichadai kana kuti mucharasikirwa nezvakati haisiyo nzira yekusimudza rutendo rwevanhu mukati mechirongwa chekubayiwa kwenhomba ngavanhu ngavasimbiswe nemashoko echokwadi akanaka asina kuvhundutsira
I know you have a brother who's a doctor there in the UK and to the doctors in Zimbabwe would you have a word for them
thank you certainly that Let us be led by science. The vaccines are important, are essential, and they should be taken. But what is important is to share the public health information that should be made available to the public. This is a crucial intervention to try and control this global pandemic. So vaccines are very important. We should not mislead. The government should lead with accurate information. There must be a massive information campaign drive to build public trust. That is the focus. And for doctors in Zimbabwe, yes, they must continue to seek information and to work within the framework of the World Health Organization. I got concerned when I heard that perhaps the World Health Organization was being sidelined in Zimbabwe. That should not be the case, because it is the leader in this process and must still be able to monitor and observe all processes in Zimbabwe.
Thank you, Dave Mavinga. And the government issued a statement today disputing that report. I think it came from the Zimbabwe Independent. Dr. Mavaza, tipe manzwenyu ego pezisira.
Thank you, my dear. Ndada kungotichingo manga matoba pindira nyukari kuti hurumende haina haikwanise kuita sideline the World Health Organization. Nokuti ndiwo tete veutano hwenyika yese. Saka Zimbabwe haina kana pamwe chete payakava sideline. Uyezve tiritore mabeneficiaries from a grant iri kubva ku World Health Organization. Saka hatikwanise as a country kuva sideline apo tichitambira mari dzavo. Uyezve besides, we are led by the example, by what they say. But in short, ndaingango kumbira amavadikani vateereri kumatemana ese nyika kwatinga vatiri kuti kana mukawana mukana wekubayiwa nhomba iyi endai munotora nhomba iyi. Hakuna chikonzero chingaite kuti pasi rese vagare pasi vagoroka kuurayai vanhu vese kamwe chete. Ndikadai nhomba iyi isiri kupiwa kuti dzimwe nyika maingafungira kuti ine zvayakaipa zviri pairi. Asi mungatiende tinotora nhomba iyi tigodzivirira utano uyu, tigoprotektawo hama dzedu vari pedyo nesu, vana vedu vachiri vaduku kune vazhinji, kune vana vakura vana vachida kuona vana sekuru vavo. Saka torai nhomba iyi, Mwari anokupai kamukana kekungoraramawo. Mwari anobatsira munhu anenge achizvibatsirawo. Haungangomira nemunamato wega. Ndoda kuti kune vafundisi nevaprofita vechokwadi nevenhema vari kuudza vanhu kuti musatore nhomba iyi, imbonyatsofungai futi muende kunonamata. Even nguva yemubhaibheri vana veIsraeri vaikwarandainwa kana pakamboita nhomba yenyoka. Mozisi anoziva zvakaitika, vanhu anoziva vanoverenga Bhaibheri. Mozisi akatora nyoka akaisa pacross akavati nhomba iyi inorapwa nekuti njemba yaivepo is just by looking at the cross. Pane nyoka yange iripo waibva wapona, the brass snake. Saka there has to be an action kuti upone, kwete kungonamata uchingotsanya uchinebera vanhu iwo uchirapwa neuko. Uyezve ndada kuti ndingoti muchikadimu kadiki diki vari kumusha zumbani inobatsira, asi hairape chirwere ichi zvachose. Inorapa masymptoms echirwere ichi. Saka kana uchinge wanzwa wane masymptoms asiri kupera, usangotemba nezumbani, enda kuchipatara unorapwa. Uyezve kunyange washandisa zumbani uchinatira mazuva ese, kana jembu kana nguva yekuti nhomba yasvika kuti upiwe nhomba iyi, enda unotora. Zumbani inobatsira painobatsirawo, asiwe batsirawo nemishonga yakanyatsodzurwa ikaiswa paguyo reva inoronzi pachirungu laboratory, ikaonekwa yakatsetseka kuti ishandiswe nevanhu. Saka ngatiregedzei kungotarisa pasi. Pakupedzisira, hakuna kodzero dzevanhu dziri kudzvinyirirwa pakupiwa nhomba. Kana mukatarisa 2 weeks ago, the deputy minister of health vakataura kuti it's a voluntary jab. Kuvhoroja zvona kuti munhu mazokuda unoenda kunopiwa woga, hauite zvokumanikidzwa. Kunyange hazvanzi ichazosvika nguva iyi ichasvika kwete nhasi.
Aiwa, tinotenda Dr. Mavaza, and unfortunately there is no extra time. Mava, we are out of time, and would like to thank Councillor Snikiwe Mutanda, chairperson of the health committee, Kobulawayo, Mr. Dewama Vinga, the Human Rights Watch, Dr. Masimba Mavaza, the ZANU-PF, as well as Dr. Simbiso Ranga.
Aiwa, tinotenda swakare vatereri neavo vari kutiona panguva yamuchationa, asi muve neweekend yakanaka. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
And I'm Tungamili Nkomo. Good night, Zimbabwe.